Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kurume 18, 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano remagweta reHelen Suzman Foundation ropikisa danho rehurumende yeSouth Africa rekuda kudzinga zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permit. Tine hurukuro nemuimbi Thomas Mapfumo nezvemashoko ekuti ari kuda kupiwa imba nemotokari namzvina bhizimisi anonzi nevamwe haana kunyatsochena mumaitiro ebasa ake Wicknell Chivayo. Tine hurukuro negurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa nezvemusangano wavari kupinda uri kuitirwa kuUnited Nations wakanangana nekuenzanisa mikana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa reHelen Suzman Foundation ratura magwaro kudare repamusoro-soro kuSouth Africa reConstitutional Court richipikisa zvakaturwa kudare iri negurukota rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi zvekupikisa mutongo wekuti vasadzinge munyika iyi zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuruzana nemakumi masere kana kuti 180,000 zvine magwaro ekugara zviri pamutemo munyika iyi anozivikanwa nekuti Zimbabwe Exemption Permits. Matare epasi akapa mitongo yekuti vaMotsoaledi havana kunge vateedzera mutemo pakuda kutora danho rekudzinga zvizvarwa zveZimbabwe. Mumagwaro kudare reConstitutional Court, mukuru mubazi rezvemukati menyika yeSouth Africa vaLuvuwani Tomi Makode vakati dare repamusoro raifanira kuonawo kuti vaMotsoaledi vainge vataura nevanhu kunyange havo vakazozviita vatora danho rekuvadzinga. Asi HSF inoti haisi kuramba kuti vaMotsoaledi vane simba rekumisa chirongwa ichi, asi inoti nekuda kwekuti chinobata upenyu hwevanhu vakawanda zvakakosha kuti zviitwe zviri pamutemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano riri kumirira zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu Advocate Gabriel Shumba.
Ukatarira zviri kutaurwa neHelen Suzman Foundation zvinongoratidzawo zveshuwa kuti minista havana nyaya. Tikatarira nyaya yekuti havana kugara vamboisa asidheziti mumatare, ndo zvimwe zvinotiratidza izvozvo kuti vakashandisa asidheziti yadirector general. Saka anenge achingova makuwawo havamudari. Ivo chavanoshachii kuisa asidheziti wongotaura kuti ndakamisira zvakati zvakati marizins akati akati Zimbabwe exemption permit. Asi ukaenda kumuto kana mudzi wenyaya unongodzokerazve pakuti havana kesi pakuti even director general vari kutaura kuti zveshuwa takamisa Zimbabwe exemption permit tisati taita the necessary consultation kana kuti tisati tawa divi remaZimbabwe exemption permit holders nemacivil society organizations kana kumasangano anogura kodzero dzevanhu.
Asi kubvira zvakaturwa nedare repamusoro kuti vataure nezvizvarwa zveZimbabwe nevamwe vamuri kutaura ava, zvakaitwa here semaziro enyu Advocate?
Havana zvavakaita, vanenge vachitonyepera nyika kana vachiti vakambokonsulta anybody. Chakaitika ndochokuti isusu nana Lawyers for Human Rights, Zimbabwe Exiles Forum nemamwe maorganizations tora tsamba kwavari tichiti isusu tatikumbirawo kuti muwe divi redu nokuti pane zvigonyero zvakati 1, 2, 3, 4 tikazviisa iri mwadi chakabatana masangano anogura kodzero dzavanhu tichinyatsotsanangura kuti havana kunge vaita the necessary consultation kana kuti kunzvera zvinofungwa namastakeholders. Haina kupindugwa tsamba iyo, takangoona vatoshandisa mukana uyo kuti vazive kuti vakanga vakanganisa kuti vangomisa vaanaunza kuti tamisa Zimbabwe exemption permit vasina kuita consultation. Ndopa vakotumira mange tsamba kuvanhu one by one vachiti tipe zvaunofunga nokumisa kwatiri kuda kuita Zimbabwe exemption permit. Asi even nyangwe ipapo pavaiti toda mifungo yenyu vaitotaura kuti hamini savatodisaidha kuti kumisa. Saka hazvibatsirika nokuti mutemo constitution pake zvayo inenge ichiti kana kuti promotion of access to justice act mitemo iyoyo inenge ichitaura kuti tanga wawadirire umwe usati wangotora decision inoafecta munhu iyeye.
Asi hamuone here nyaya iyi ichiti netsei munguva inoyi vashumba tichitarisa kuti South Africa yakuita sarudzo?
Ndotoona sokuti iri kunetsesewa kana kuti kukonzera kunetsa kwayo kuri kubvira pane zviri kuitwa naminista, nokuti apa vari kuratidza kungova vakamaka maZimbabwe, hapana kana chinhu chavari kuzviitira.
Mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevana veZimbabwe muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum uye vari gweta Advocate Gabriel Shumba vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa. Musangano wepagore unozeya nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume weCommission on the Status of Women kana kuti CSW 68 wapinda muvhiki rechipiri muguta reNew York kumuzinda weUnited Nations. Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa ndemumwe ari kupinda musangano iyi uye ndo vari kutungamirawo chikwata cheZimbabwe. Kuti tinzwe zviri kuitwa kumusangano uyu, ngatinzwe hurukuro yaitwa namai Mutsvangwa naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7.
Vhiki rino kunyanya taakuita atinoti maside events patinenge tichiita showcase zvatinenge tichiita kuZimbabwe. Tinenge tiine side event paUnited Nations, tinenge tichiratidzira kuti safe places women vese tiri kuda kuti tivape safe spaces panoita kuti vana vataure zviri kuvanetsa, tichiratidzira kuti apa pakaiswa mari tikawaka workspaces dzakanaka kana maSMEs edu akawanda vari madzimai vanoshanda zvakanaka. Saka tichange tiine yatinoti Zimbabwe side event yatichaita nhasi. Takaita imwe musi weThursday yanga yakazara vanhu vachidzidzawo, ana Kenya vaitaurawo zvavari kuita, ana Uganda vachitaurawo, vana Tanzania, vana Namibia. Saka inguva yekudzidza from each other. Maside events akawanda zvikuru nyika dzese dzepasi pano, ana EU, ana America, vana Canada, maAfrican countries vese vanenge vachitaridzira basa ravanenge vachiita kuti nyika dzete dzepasi pano dzigoona kuti kana paine pamusuri kunyatsoita zvakanaka pagadziriswe.
Shiwiro yenyu ndeyei segurukota rezvemadzimai zvamungati muda kudzidza iko kuno zvamuchanopakurirawo vamwe kuZimbabwe?
Shiwiro yangu ndeyekuti tinofanirwa kuona kuti ngape mari sei vanhu mukadzi vatange mabhizinesi. Basa rangu hombe ndeyekuti nditarise ndepapi patiri kutadza kuti tiite prevent gender based violence, ndepapi patiri kuti pasaririra kuti nyaya dzekuti vana vasarambe vachingororwa vari vana vadiki. Dzimwe nyika zvii zvadziri kuita panyaya dzekuti tinoda kusama resources, ndicho nyaya hombe. Tingadzisesei madzimai edu digital skills? Takaona pakauya COVID mashopu nemamaketi akavhara. Hatidi kuti kana zvikazoitika futi madzimai edu atadzowo kutengesa patinoti online. Saka zvese izvozvi ndoshungu yangu. Toda kuti mudzimai wese asasafe in silence, azive kuti kana wasvikirwa nedambudziko une kwaunoenda, kana ridambudziko regender based violence, kana ridambudziko rekuti kurohwa nemurume, kana ridambudziko rekuti mwana ari kurodzwa ari mwana mudiki, kana ridambudziko rekuti kuda kutanga business asi hauzivi pekutangira, tinofanirwa kunga tiripo kuti tibetsere kuti madzimai abudirire, nekuti kana madzimai abudirira Zimbabwe yabudirira.
Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuNew York muno muAmerica. Tichiri panyaya iyi, Mavelous abatawo vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo gadziro gwekwerere. Vanoti kunyange hazvo misangano yakadai yakakosha, pane zvinhu zvakawanda zvinoda kuti zviitwe kugadzirisa matambudziko anosangana nemadzimai.
Gore negore batanidzwe pasirosi United Nations unoita misangano yakanangana nedonzo rokuti madzimai abudirire, madzimai aitirwewo zvakanaka. Chinhu chakanaka zvikuru kurangarira madzimai kunyanya anobva munharaunda dzinonetseka dzomumaruwa. Tinoona venyika dzakawanda vanotambura ndo vanouya vongouya navakuru vashoma vemudzi hurumende. Kunyika kwedu tinonyanya kuona ivo vanotowana vanodya vari patafura ndo vanonyanya kuuya kumisangano. Kana vabva kunoku vokanganwa, hapana chichanoimplimentwa nokuti hazvivabati zvinhu zvinenge zvichidzidziswa zvacho vanazvo zvese ivo zvikwanisiro.
Semaonero enyu, zvii zvinofanira kunge zvichiitwa nemakurukota ehurumende ari kumisangano iyi nyanya vakadai sevekuZimbabwe kuitira kuti tione nyaya dzemadzimai dzichizowanikwa dzichigadziriswa mune ramangwana?
Ndinofungira kuti dai kwaiuya madzimai anotambura ongoya nefew leaders vozonodzidziswa. Makore akapera yakaura kuti ndigore rapera kana pasiri takaona maistems union vakauya nenyaya dzetechnology namamwe madzimai. Handinavo zvangu kuda zvakandipfuura kuzombonzwa zvakaitika. Saka tinovimbawo kuti mai Mutsvangwa zvavauyawo rwendo runo vachinoimplimenta zvadzidziswa zvacho izvozvi zvinyowani uye vashande namadzimai anoda rubatsiro direct mudzinharaunda. Tionewo vana maipilo ruoko vachikwidzwa ndege kuuyawo kuUnited Nations kuzodzidziswa nokuti ndivo vanotoda sapoti yacho, ndivo vanotoda zvidzidzo zvacho naizvozvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo gadziro gwekwerere vachitaura naMavelous Mhlanganya uye vari kuFlorida muno muAmerica.
Amai uwe mai kukuruza, shaita sei mai kukuruza, shaita sei mai kukuruza.
Muimbi ane mukurumbira zvikuru munyika Thomas Mukanya Mapfumo ari kuramba mashoko ari kutenderera padande mutande reFacebook neX yaimbonzi Twitter ekuti ari kutenda kuti akatengerwa motokari nechikakarara chemotokari namuzvina bhizimisi Wekinochivayo anogona kudzokera kuZimbabwe oregedza zvekushora hurumende zvaanonzi ari kuita. Taedza kubata vachivayo asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi tabata Mapfumo kuti tinzwe divi rake.
Zvese zvakaitika mwana wamai, hakuna zvinhu zvakadaro. Inini nekwandakatangira kwacho ndimotikari ndiredi. Munomu ndinemotikari dzanguwo dzandiri kushamisa, hadzishamisire aiwa, ndo dzangu idzodzo. ndo dzandinoti ndo dzangu motikari idzodzo. Ini ndiri munhu wevanhu, handina basa nezvimwe zvese zveupfumi zvekuti hanzi dai ndagara mumba yakanaka, dai ndaita ivo zvandakapiwa nashe zvando zvangu. Handitore zvinhu zvevanhu ndoti hanzi ndo zvangu, aiwa, handikwanisi kuti ndumire ruzhinji, handidaro.
Munotiwo kudini vamwe vari kutora motikari dzacho idzi dzavari kupiwa navachivha idzi?
Kuda kwavo kana vachizoona zviri zvairi kwavari, ivo ndivo vane madhisizhen avo. Ina handingavataurire kuti hamungadai makadai, kana ivo vachizoona zviri zvairi hazatsoke ina handisi vamwe vavo, aiwa, handiite izvozvo. Asi handidi zvanguwo kuvasoropodza, meno vane marizi navo vai vari kudzitambira motikari dzavo idzodzo. Inini handisi mumwe wacho, kwete. Ai,
ko sei muri kuzvishora kana kuti muchiti imima mutambire motikari dzakadai dzi?
Aiwa, handikwanise kuti ndizvanzi ndatengerwa motokari ndichiona ruzhinji rwevanhu ruchishupika. Motikari ndine idiko ini, chandiri kufaitira handisi kufaitira kuti nditengerwe motokari, ndiri kufaitira kuti vazhinji varombo vagare zvakanaka. Handisi kufaitira kuti ini ndiwane motokari, kwete. Handinei, handidi motokari ini, handiide kana one time, ndine dzangu motokari. Ndini zvangu motikari handimbofa ndakada kuti ndikanganise mari ingadai iri mari iri kuenda zvayo kuvanhu varombo. Ini ndinoshupika, asi kune vamwe vanoshupika kupfuura inini kushupika kwandiri kuita. Ndaitayamura ivo vanhu ivava. Zvino zvinoonekwa zvichifamba ende mari idzi munoona kuti kumusha kwedu zvinhu zvakashota zvakawanda. Mahospital haana mishonga, haana mibhedha, haungori zvimahospital zvakudhara zviya zviya. Vanhu vanenge vachifanirwa kubatsirwa nemishonga, vowanawo pekurapirwa pakanaka, mavotengerwawo maambulenzi. Zvinhu zveziko mazuva ano unoona kuti tiri kugara muno muAmerica, ukaenda kuhospital unotopinda uchitoziva kuti mandiri kupinda muhospital zvinhu zvakakwana, hapana chinonzi chakashota kwete.
Muimbi Thomas Hurricane Hugo Mukanya Mapfumo achitaura ari kuOregon muno muAmerica. Dare reparamende remuBritain reHouse of Commons riri kutarisirwa musi wechishanu uno kuzeya bhiri rinorambidza kuurayiwa kwemhuka dzemusango nekutengeswa kwenyanga dzenzou, misoro kana zvimwe zvinobva pamhuka idzi, kana kuti rinonzi iro Hunting Trophies Import Prohibition Bill. Nekuda kwechiremerera chine Britain pasi rino, bhiri iri rikatambirwa rinonzi rinogona kukanganisa upenyu hwevanhu vari muZimbabwe nedzimwe nyika dzemusadhak dzine mhuka dzemusango dzakawandisa dzave kupinda misha yevanhu dzichiuraya vanhu pamwe nezvipfuyo. Mutori wedu wenhau Kudzanai Musengi akashanyira vamwe vagari vari pedyo neHwange National Park vave kunetsekana nemhuka dzesango ndokuti panyaya inotevera.
Inguva dzemabuda zuva uri musi wechishanu, apo Joachim Homela, mukomana nemakore 12 ekuberekwa, achinotasva bhasikoro rake kuenda kuchikoro achibva pamusha paanogara nambuya vake kumaruwa ekumavale kuHwange District mudunhu reMatabeleland North. Zvisinei nekuti hakwanisi kugara pachigaro chebhasikoro rake sezvo mhomho wake uri mudiki, Joachim anoratidza kufara kukuru achichovha bhasikoro rake zvine simba, uye munzira anopfuura vadzidzi vane chitsama vari kufamba netsoka, vamwe vashoma vachimhanya kuteverana nebhasikoro rake. Joachim ndemumwe wevana zana vemuzvikoro zvishanu zvemuHwange District nezviviri muChololo District vakapiwa mabhasikoro pasi pechirongwa chekubatsira vamwe vana vanoshaya vanogara kure nezvikoro chiri kuitwa neboka reZimbabwe National Wildlife Authority kana kuti ZimParks richishanda pamwe nesangano reInternational Fund for Animal Welfare kana kuti IFO. Mbuya vaJoachim amai Spiwe Moyo vakaudza Studio 7 kuti ivo nevamwe vagari vanogara vachityira upenyu hwevana vavo nekuda kwemhuka dzinorura munzvimbo iyi. Mtezeri wa sachigaro wekanzuro ya Hwange Rural District Council vavulindlela Gasela vanoti sezvo zvikoro zviri kure vana vari munjodzi nekuti vanodarika nemumasango ane zvikara.
Wadhi yangu iri kumatetsi uko ndine muganhu neNational Parks, ndine zvikoro zvinosvika izvo 6 pawadhi pangu. Mimwe misha iri kure nezvikoro zvetu, so tine tambudziko rakati pakufamba distance inofambwa nevana vechibva kumba vechienda kuchikoro.
Muzvidzidzo zvavo vana vemuzvikoro zvemuHwange vanodzidziswa nezvemhuka dzesango, kusanganisira zvavanogona kuita kana vachinge vasangana nemhuka idzi nekuti kusangana nadzo chinhu chinogona kuitika chero nguva. Ishe Dingani nelukova vekuHwange vakaudza Studio 7 kuti dambudziko rekuti vanhu vari kuvhiringidzirwa upenyu hwavo nemhuka dzesango riri kukura.
Mhuka dziri kunoku dzakunesesa speciale shumba inopinda mudhangara ravanhu kuuraya dhonge, ng'ombe, mbudzi. As I'm telling the truth, it is Zuru, ng'ombe yanga yakarumwa. So ndiyo conflict yacho too much nemhuka idzi. So tiri kuuya mumisha manje these days injuring people, saka still we are conserving mhuka idzi, tiri kugara nazvo. Vabasira chaizvo, vana vanobva kure vanomuka makuseni kudzokera futi usiku.
Saka kana na basikoro zvakadai. Zvichava yamura chaizvo.
Kunze kwekupa vana vechikoro mabasikoro, Zimparks nasangano reIFO vari kubatsirawo vamwe vana nekuvabhadharira mari yechikoro, kucheresa zvibhorani zvinobatsira vagari kuti vawane mvura uye kuitira madiridziro, pamwe nekugadzira matanga anobatsira kuti zvipfuyo zvevagari ava zvisadyiwa neshumba kana mapere. Vasimba Rashe Chiseva ndiwo mukuru mukuru wezvirongwa zvekudyidzana nevagari musangano reIFO. Vanoti donzo guru rezvirongwa zvavari kuita mushandira pamwe nazvo neveZimparks nderekuti vabatsire kusimudzira upenyu hwevagari.
Maprojects anoitwa anozama kuumbiridza nekudyara batira pamwe chete kuti zviwanikwa zvesango zvinosanganisira masango, miti, uswa nemhuka pachizvadzo dziwane kugara kwakanaka, uye vanhu vari munharaunda idzo dzimwe chete idzodzidzi vawanewo zvinobatika zvinoumbiridzawo nekuvandudza upenyu hwavo, iyo yatinoti muchirungu promoting of harmonious coexistence.
Asi vamwe vakaita semutauriri weZimparks vatinashe Farao vanoti zvave kuda kuitwa neBritain kurambidza kuti mhuka dzakaita senzou idzo dzawandisa musadak dziurayiwe kuchapa kuti kunetsana kwevanhu nemhuka kuenderere mberi.
Rapfuura ra 2023 vanhu vakarasikirwa neupenyu mushure mekunge vasangana nemhuka dzemasango vanosvika iwo 50. Uwandu hwatidererei kubva pamakumi matanhatu nemanomwe egore rakapfuura ra2022. Asi zvinoramba zvichitishungurudza nokuti vanhu vakaramba varoramba vachikwadzwa nenyaya yemhuka, nekuti padzinenge dzashaya mvura madzinogara dzinofamba nzendo dzakareba dzichitsvaga mvura ndopadzinozosangana nevanhu. Poita makwikwi pakati pemhuka nevanhu, vese vachida mvura kana chikafu. Ndo dambudziko ratinaro.
Vamwe vari kupikisa danho rekuda kurambidza kuurayiwa kwemhuka vanoti nyika dzakaita seAmerica neBritain hadzitevedzeri zvadzinoparidza, sezvo idzo dzichitendera kuurayiwa kwemhuka dzinenge dzawandisa munyika idzi. Asi nyika idzi dzinoti mhuka dzakaita seshumba nenzou dzikanzi dziurayiwe dzinogona kuguma dzatsakatika zvachose. Ndakamirira Studio 7 paMavale Primary School kuHwange, ndini Kudzanai Musengi.
Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa munambudzi gore rino. Vari kukwikwidzana ndiva Joe Biden vakamirira bato remaDemocrats uye vaDonald Trump vebato remaRepublicans. Kuri kutarisirwa kuti kunenge kuine vamwewo vachapinda musarudzo iyi vakazvimiririra. Zviri kubuda kubva kune vari kutsvagira vaBiden navaTrump mari yekukwikwidza musarudzo idzi. Zvinoratidza kuti vaBiden ndivo vari kuwana mari yakawanda pari zvino. Sangano ravaBiden rakazivisa kuti mumwedzi wakukadzi vakawana mari inoita mamiriyoni 53 yekutsvagisa rutsigiro. Ukuwo vari kumirira vaTrump vanoti havana kukwanisa kuwana mari yakawanda, uye vari kupedza nguva zhinji vachiedza kugadzirisawo zvimwe zvinhu zvinenge zvataurwa navaTrump zvinozoshorwa nevemapepanhau. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tanonoka Wande weStudio 7 abata vanoshanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vatimuringai kuti tinzwe divi ravo.
Kuona kwangu ndirikuona kunge panenge pachaenda kudhonzerana nekuchinjana kwekutungamira kumapolls. Pari zvino tikuona kuti vaTrump pane mamwe mapolls vakatungamira ne3 points pamwe ne4 points, asi manational polls anenge ari padhuze pauviri hwavo ivo navaBiden.
Vamuringai, vaBiden navaTrump vari kufara here nemafambiro ari kuita sarudzo dzavo?
Ndiri kuona kunge vari kufara nemafambiro ari kuita masapoti avo nemakampeini avo, nokuti takaona vaBiden vachibva mustate of the union address vakapinda mustate of the union vanhu vachitya kuti pamwe vanga vasingazokwanisa kumita maexpectations, asi takawana vaBiden vachidya moto vachitaura kuti ivo vari kuda kusarudzwa zve kana vakabvuma neAmerica for the next 4 years. Vakati vakura hazvirambike. Vakataura zvavakwanisa kuita kuti America idzokere pachinhano chaanga iri before COVID. Vakataura ivo kuti nyaya dziri kuitika dzehondo idzi America iri kubatsira, nokuti havasi kuda kuti vana vedu vaende vanorwisana nevanhu on the ground, kana kuti zvinonzi boots on the ground.
Ko vaTrump vakamira papi?
VaTrumpwo vakatanga kampeni yavo vachifunga kuti nyaya dzavo dzinenge dzichabatsirwa kukandirwa pazhe nemajaji, asi majaji mazhinji ari kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo muAmerica. Munhu wese anofanira kuteera bumbiro remutemo, saka vanofanira kuenda kumakoti kuti vagadzirise nyaya dzavo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaTim Muringai vachitaura naTononoka Wande weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Iko zvino tochimbonzwa pfungwa dzenyu vateereri.
Makadii makadii paStudio 7 vashamarare mose, ndinokukwazisai. Nai taitawo dambudziko. Pane chikoro chiri kumaraini kwedu kuno kukambuzuma kuno chinonzi Kurai Primary School. Naizvemi vanodzingira vana mari yekuti havana kubhadhara mari yebhazi. Ukabhadhara mari yefees vanobvisa mari yevese vanze tabvisa mari tasakubhaza muna kubhadhara mari yebhazi. Nai mungatibvunzirwo Minister of Education kuti mari yebhazi gore rino nenzara zvinhu zvakaoma kudai. Tatambura nechikoro ichocho chinodzinga vana mari chaichaiyo yechikoro tiri kubhadhara nemaUS, takazvinzwisisa. Izvozvo vakudzinga vana kuti tikudzingira ndemotora mari yebhazi. Bhazi rei zvinhu zvakaoma kudai sogore renzara. Tini panodza papa kambuzuma.
Pastudio makadi, tinofara netsigiro renyu nechokwadi chenyu, asi takuti vezanu avo vatikuwadzisa nenhamo. Ndavagadzirise zvo penyu nyika iende kumberi. Ndavape mufano wechidiki chimuchi. Tatenda pastudio.
Ngareje vatiri veStudio 7, unobhuya ndimufundisi Moyo. Ndoda kutaura ngozo njara yapinda munyika yeZimbabwe. MuZimbabwe maita njara inotyisa. Mvura yakona yarambira mudenga, vanhu vanga vakarima gore rino. Zvino zvimafunde zvakona zvaoma nezvimabonore kuti kwa. Hino mvura yakona yona inongovhira-vhira, vanhu havana chokubata gore rino. Vanhu votogwinya musana kushandira mhuri, kwokuti kana mukasasungira mhuri ingafa. Takahamba Zimbabwe yese ingori njara, vanhu vakutorya kamwe pazuva, otomwa mvura otoguta, vakatibusa mutatu otomwa mvura otoguta. Kwokuti hei njara yakona mune chimwedzi waMachi.
Makadii kuStudio 7. Ine ndiri kurwadziwa zvikuru kwazvo neuyo murume unozviti munangagwa anoda kurambira pachigaro. Inguva yachiwengawo kuti apindewo. Ngaabve, hatichamuda munhu iyeye. Ngaabve kubvira futi, hatidi kumuona. Mutemo watakabomberera, mutemo watakavhota notaura kuti 10 years. 10 years dzakwana zvake zvaari kutaura zvokuti anoda kuramba achidzokorora. Taramba. Ngaabve kwese uku. Ada kuiwedza kumanikidzira kusvika 2030 aripo. Muchaona 2028 anofanira kubva, but iye zva2030 anenge aripo achirambira. Ngaatobva munhu iyeye, abve kuti mude tanoita naye. Ngaaregere vamwe vake muzano vakwikwidza nevachamisa, vajiwe futi nachamisa.
Inini ndine kumwe kushushikana pamusoro pokuti President Chamisa vakaisa kumatare nyaya yekuti Chavangu asaisenzesa mupikicha wavo, pati vematare vanotogarira nyaya yacho kungafanika zvinhu zvinganzi. Kana ndinyariwo mukatorwa munhu akatora mupikicha wacho akati ndoshandisa mupikicha, zvakafanana kuti anogona kutondomubisa mupikicha uyoyo kundoshandisa kubanawo kana kuita zvinhu zvose. Izvo hazvimbode kana kutora mwedzi minani kana mushana. Ndizvo kungovhara vachavangu kuti vachavangu hanzini navachamisa vachadino mupikicha wavo.
Tinotenda vatumira mashoko idzo ipfungwa dzavo dzisinei neStudio 7. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi, apo tichange tichitarisa nyaya yekushomeka kwemvura mumaguta. Aiwa wa tereri nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka ine mfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusiya mina Gift Dube munaudze isindebele.
Soko isika tisenda baku VOA.